This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 31/2014. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwe zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano European Union Africa Summit uri kuenderera mberi nechitatu kunyange hazvo Zimbabwe yakamboedza kufurira dzimwe nyika kuti dzisaende kumusangano uyu. Makakatanwa MDCT otsviriridza muboka revechidiki zvichitevera kumbomiswa basa kwevamwe vatungamiri vechikwata chine masimba pari zvino. Muzanu PF mukono yorwisana nenyaya dzemari nekurwira masimba kuri mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musangano weEuropean Union Africa Summit uri kuenderera mberi nemusi wechitatu kunyange hazvo Zimbabwe yange yamboedza kukurudzira dzimwe nyika kuti dzisaende kumusangano uyu ichigunun'una nekunyimwa visa kwemudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe amai Grace Mugabe. Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzange dzichigunun'unawo kuti Sudan, Sahrawi Arab Republic neEritrea hadzina kukokwa. Nyika idzi dzinoti hadzinawo kufara nekukokwa kwakaitwa Egypt neMorocco. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vazivisa kuti havasi kuenda asi vatumira gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Maite Nkoana Mashabane. Mutauriri wehurumende yeSouth Africa vaClayson Monyela varamba kuti vaZuma vari kuchema navaMugabe vakati vagara vaine zvimwe zvavanga vachida havo kuita. Sudan iri kutiwo EU inoda kupesanisa nyika dzemuAfrica mushure mekunge mutungamiri wayo vaOmar al-Bashir vasina kukokwa. VaAl-Bashir vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu kuDarfur. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo de Warisha vaudza Studio 7 kuti misangano yenhenganyaya yatotanga nhasi kuBrussels.
The summit is taking place that we are expecting 40 heads of state and heads of government of the 48 African countries to participate, and 22 heads of state and heads of government from the side of the 28 member states of the European Union. There was this morning a senior official meeting in Brussels where they were fine-tuning the final statement, the final declaration of the event. There will be tomorrow a ministerial meeting to agree to have the final agreement on the text, and on the second and third there will be the summit itself.
Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo de Warisha vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri wesangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava kuti tinzwewo maonero avo.
Sekutanga tinofanirwa kuongorora kuti vaMugabe vagara vasina hanya nekubudirira kwenyika inoyi, nekuti kumusangano wavaramba kuenda musangano unenge uchikurukurawo nyika dzekumachamhembe nenyika dziri kumusoroko kuitira kuti tiwane mashandiro atingaita semaAfricans nemaEuropeans. Asi vaMugabe marambiro avaita atiratidza kuti vangori nechido chete nezvinhu zvavanofunga iwo nemhuri yavo asi zvisiro zvinofungwa nayo neZimbabwe. Kuenda kwemukadzi waGrace Mugabe handioni kwanga kune chakakosha chavanga vachikwanisa kuita ikoko nekuti mukadzi waPresident agara hatogari munhaurirano dzinenge dzichiitwa nevatungamiri venyika vanenge vari pamusangano uyu.
Ko, iro danho ratorwa nedzimwe nyika dzemuAfrica here rekuti iyo Zimbabwe yanga achivakurudzira kuti vasaende asi iwo tiri kunzwa kuti vari kuenda?
Mamirira zvakaita anotiratidza kuti vamugabe havasina yandingati support yakanyanya mucontinent yedu yeAfrica nekuti kuramba kwavaita kuenda hakunei nechekuita nenyika yeZimbabwe, hakunei nechekuita nekuraramako nyika yedu, hakunei nechekuita neekonomi yedu, uye hakunei nezvematongerwo enyika nezvepolitics zviri kuitika muZimbabwe. Asi kune chekuita nekuenda kwemukadzi wauyo ari futi pamasanctions, akaiswa masanctions but munhaurirano dzinenge dzichiitwa hebhasi munhu angave nebasa sereki mukufambiswa kunoita nyaya dzenyika yemuZimbabwe.
Asi nekunetsana kwanga kuripo uku kunyangwe dei Zimbabwe yaenda, pane chayaiwana here munyaya dzekudyidzana neEU?
Tikada kutarisa tiri kuona kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvatiratidza toga kuti ZANU-PF yatadza kutungamirira nyika inoyi mushure mekunge chero hazvo varivo vakahwina sarudzo dzakapfuura dzakaita muna July gore rapera. Vanhu vapererwa uye vasisina zano rekuti nyika ino yeZimbabwe yafambirwa sei. Saka handioni pane chimwe chavanga vachanoburitsa ikoko kuda kunzwirwa kuti vanenge vachitonopiwe mhao nekuti matongerwo enyika avakona ikonomi iri kuvarwadza. Saka kwanga kuri kutisaya kuda kungonotsvara-tsvarawo kuti pamwe vanoita vangaburitsawo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova musangano revadzidzi reZinasu vaBlessing Vava vari paRunare muHarare. Chimwe chikwata muboka revechidiki muMDCT chinoti chiri kukurudzira kudzingwa mubato kwemunyori mukuru wevechidiki vaPromise Mukwananzi uye kuti vakuru vebato vazivewo nyaya yemutungamiri weMDCT Youth Assembly vaSolomon Madzore panyaya vari kupomerwa yekuzvidza bato. Kanzuru yeutungamiri wevechidiki yakasangana nezuro pamuzinda webato iri weHarvest House muHarare ikati iri kutsigira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. VaMadzore navaMukwananzi vanonzi nevamwe vavo vechidiki vari kutsigira vamwe mubato vakaita semuteedzeri wemubati wehomwe akambomiswa basa pari zvino vaElton Mangoma avo vari kuti vatsvangirai vanofanira kusiya matomu. Izvi zvaunza mapishapisha akanyanya mubato reMDCT. Tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reYouth Assembly vaClifford Hlatywayo kuti tidzwe zviri kuitika.
Zvimwe zvatakataura zvipapo inyaya iya inonzi discipline yechirungu kumamembers edu vemubato kunyanya kune vedu vechidiki. Sezvamunoziva kubva pakataka nyaya dzakawanda wanda idzi tasangana senonzi National Council. Saka takasangana musi wesvondo tikakurukura nyaya dzimwe dzinosanganisira dzavamupananzi vaimbova munyori mukuru wechidiki mubato medu nenyaya dzavo dzakawanda dzekusachengeta mari zvakanaka, kukurudzira kana kuti kuwanika vachiita kuti vanhu vapatsanurane inonzi factionalism, kuitawo zvimwe zvinhu zvine anonzi masecurity breaches nekumirira zvisizvo musangano wevechidiki pane zvatinenge tatenderana. Vechidiki vakataurazve nenyaya yemukuru wavo vanonzi vaMadzore vaMadzore munoziva vanogara kuno inonzi standing committee yeMDC. Saka pane inonzi article 12 yeconstitution yedu inobata vanhu vari kustanding committee. Saka vechidiki vaitsutsumwa nekushanda kwevaMadzore nekusawanika kwavari kuita kumaactivities nemaprograms eparty kunyanya marali nemameetings akasiyana-siyana ari kuitwa. Vanhu vechidiki vaitsutsumwa kuti vaMadzore havasi kuwanika varipo nekumira nemusangano wevechidiki nekumirira zvido zvevechidiki. Saka vechidiki vakazotendera kuti vaMadzore vave vanonyaya yavo kana kuti zvinyuto zvevechidiki zvikwidzwe kudare guru standing committee kuti rinzverewo sezvo vaMadzore vachigara standing committee.
Asi zvekumisa vanhu basa kana kuvadzinga mubato izvi handizvo here zvakarambwa nemutungamiri webato vatsvangirai vhiki rapera?
Hakusi kumisa zvisina rutsigiro rwokukanganiswa kwebumbiro redu remutemo. Kumiswa kuti munhu anenge atadzira musangano, munhu anenge atadza kuteerera gwara remusangano.
vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reYouth Assembly reMDCT vaClifford Shachwayo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vamadzore kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga, musangano wakanga usina kuitwa nokuti vanga vasiri kufarira kushanda kwandiri kuita. Musangano wakanga varonga vaine zvinangwa zvakasiyana-siyana. Sokuziva kwamunoita, musangano wedu une mastages akasiyana-siyana. Ningati National Council, National Executive, Management Committee, kwozoendawo kumaprovinces and so forth. But meeting yandinoziva ichaitwa imeeting yeMDCT inotungamirwa navatsvangirai Youth Council. Saka tichaita Youth Council yedu, takati tichaita musi wa 6 April, but zvinenge zviri kutaridza kuti zvichaenderana nezuva rerally riri kuadreswa rally muguta reGweru Kobva naPresident weMDC vatsvangirai. Saka tichatsvaka zuva ratichatenderana kuti tiite National Council. But however, musangano wakaitwa nezuro une zviga zvawakatora. Zviga izvozvo zvinosanganisira kumiswa basa kwemunyori mukuru wemayouth vamupromisi mukwananzi, zvinosanganisirawo mamwewo zvimwe zviga zvakasiyana-siyana. Asi sokutaura kwandaita ini, chaita National Council ndava ini ndimi pachigaro weNational Council yatinoita. Asi muchidimbo ndingangoda kuti muzive kuti meeting yakaitwa nezuro haisi meeting yakashata. Meeting yakatonaka chaizvo. Meeting yaisa ukasha pamwe chete, yaisa simba revechidiki pamwe chete rokuti tofamba sei nenzira yekuti vamugabe zvinonyika zvayatambura kudai, so vechidiki vosumudzirwa sei neupenyu hwavo. Saka haisi meeting yakashata. Meeting dzinogara dzakaitwa nevechidiki. Musiyano ndowokuti yakanga isiri meeting yandaicheya ini yeNational Council.
Saka muri kutambira here iyo danho ravakatora rekuti nyaya yenyendeswe kustanding committee kana kuvakuru vebato?
Handioni sekuti pane mukaverenga maresolutions avakaita, handioni sekuti pane dambudziko remaresolutions akaitwaya. Maonero andinozviitai kana vechidiki vachiti mukuru wedu dai manga mawedzera kukakata bhani, aiwa ndo zvakanaka kaizvo.
Mutungamiri wesangano revechidiki reMDC Youth Assembly vaSolomon Madzore vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nyaya yekupomerana mhosva dzehuo remuZANU PF iri kuramba ichienderera mberi mubato iri. Bepanhau reHerald rinoti nhengo yeZANU PF vatemba muliswa vakaita chioko muhomwe chemari inosvika mamiriyoni emadhora zana nemakumi matanhatu kubva kuna muzvinabhizimisi anodyidzana nebato iri zvakanyanya vaBilly Rotenberg. Vamuliswa vanonzi vaishandisa semunyai gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaDidmus Mutasa, nhengo yePolitibiro vatendaisa vanhu, uye vaive nhengo yebato iri mudunhu reManicaland vaBasil Nyabadza. Vamuliswa vanonzi vakapiwa mari kuti vaRotenberg vakwanise kutanga kambani yechisumbanje ethanol, kuwana migodhi yemarasha kuHange Colliery uye kuwana migodhi yeplatinum kuUnki Mine. Hatina kukwanisa kubata vamutasa, vamuliswa, vasavanhu kana vanyabadza sezvo vose vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo. Asi bepanhau reHerald richitaura navamuliswa rinoti vakatenda kuti vakapiwa mari, asi vanoti vaishanda sachipangamazano chavaRotenberg uye vaisashandira mahara. Makurukota akawanda eZANU PF nevakuru vebato iri vari kuburitswa mumapepanhau vachipomerwa mhosva dzeuori zvikuru nevamwe vavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Hai, iri kuitika panya dzevanhu vari kugwisana. Vari kugwisana vakamangana nenyaya yekuti kana kuri kuti chinzvimbo chava mugabe chava kuda kuzoti pave nounovatsiva, ndiani wacho unozopinda? Ndo nyaya dziri kubuda ipapapo munganatsotarira. Muchaona kuti vanhu vari kutapurana pa, vanhu vari kumapoka ari kukwikwidzana pakananganwa nenyaya yekuzoti uchazotsiva vamugabe ndiani. Ndo nyaya iripo, haisi nyaya yekuti pane hwaro kana kuti chidiso chomoyo chokuti pagadziriswe nyaya yohwo.
Asi izvi zvinosiya bato iri riri papi chaizvo, tichitarisawo kuti iyo nyaya yeupfumi yacho haisi kunyatsofamba zvakanaka.
Zviri kuitika pane zvekuti vanhu vari muZANU PF vakutoona sekuti MDC vakaiparadza. musi wa 31 July 2018 vakutona kuti ndisi vakaiparadza saka zvapapa ndezvekuti vagwe pachavo ivo kuti ndiani wochizoenda papava pamasimba chaiwo chaiwo.
Ko vamugabe zvavakatika ivo ndo vari panyanga nekudaro kuda kutaura nezvenyaya munhu achazotungamira bato kungava kupedzera hoko padewe reshinde?
Igaro ziva kuti nerimwe neramazuva vamugabe vachazobvavo. Vamugabe ivo pachavo vakatotaura kuti hongu kana vazobva vachaita kuti vanhu vomubato, vanhu vebato ravo vasarudze vanovatiya. Saka izvozvo ndo zviri kugadzirirwa nemapoka ari kukwikwidzana.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vari parunare muHarare. Masangano anomirira vashandi munyika anoti reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU nePublic Service Association nasaudza imwe komiti yeparamende kuti haasi kufara nemari dzinotambiriswa vanhu pamwe nemashandisirwo ari kuitwa mari dzavo nesangano reNational Social Security Authority kana kuti NASA. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevashandi pamusoro peukama hwavo neNASA, mutungamiriri weZCTU vaGeorge Ngiwane vati mari inopiwa vanhu vanenge vava pamudyandigere neNASA ishomanana zvekuti haikwanise kuti munhu ararame kwemwedzi wese. Nhengo zhinji dzeNASA dzinotambiriswa madhora makumi matanhatu kana dzichinge dzave pamudyandigere.
Therefore, NASA members do benefit, even though, yes, from our point of view, we have always been saying the benefits are not enough, the payouts are not enough. So if you are not a member, you cannot benefit.
Mutungamiri wePublic Service Association Amai Cecilia Alexander avakambewe nhengo yebhodhi reNASA vaudzawo komiti kuti kunyange hazvo chirongwa cheNASA chakanaka, mari dzinopiwa vanhu hadzifadzi. Vati chido chavo ndechekuti dai vanhu vapiwa mari dzinoita kuti munhu akwanise kurarama kana achinge ave pamudyandigere. Vangiwane vatiwo chimwe chisiri kuvafadza inyaya yekuti vashandi vemudzimba pamwe nevanozvishandira havasi muzvirongwa zveNASA.
Imataura informal economy chete, but tikutaura nema domestic workers. Ivavo chokwadimuka vatasa nemari dzavanowana kuti munhu yangati mwana angaende kuchikoro here zvakanaka, mwana iye munhu yakagwara angagona here kuenda kuchipatara zvakanaka. Saka tiri kuti vose vanofanira kuti vakavhiwe, kwete kutarisa zvinezvi informal sector yedu yanyanya kuchininga muri right kuti vanhu vakawanda vava kuseru. Ndosaka nisisezcitu takati akaorganiza vanhu ivavo nokuti ndokwakaenda vashandi. Saka tinotoshanda navo vanhu vari kuinformal sector.
Vati hurumende inofanira kuriritira vese vanenge vava pamudyandigere pachena pasina chavanobhadhara ichishandisa mari dzemitero, kwete kuti vanhu vabhadhare mari kuNASA. Vatiwo havasi kufara nemashandisirwo ari kuitwa mari dzevanhu neNASA, vachiti NASA iri kushandisa mari idzi kutenga makambani kana kuita zvimwe zvinhu zvisingabatsiri varidzi vemari. Vangiwani namai Alexander vati kunyange hazvo masangano avo aine vamiriri mubhodhi reNASA, bhodhi iri rine simba rekuita madiro aGeorgina uye haripi vashandi mukana wekuti vape pfungwa dzavo mumashandiro anoita kambani iyi. Vati semuenzaniso vakuru vakuru vekambani vanozvipa zvikwereti nemutengo uri pasi pamwe nekweretesa makambani mari asi vashandi vachinyimwa mukana uyu. Mune imwewo nyaya, mukuru wemapurisa anoona nezvezvicherwa Senior Assistant Commissioner Silence Pondo vaudza komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa kuti bazi ravo harina mari nemidziyo yakakwana kuti rikwanise kudzivirira kucherwa pamwe nekutengeswa zvisiri pamutemo kwegoridhe munyika. Asi vaPondo vatsamusa nhengo dzekomiti iyi apo vati vange vasina ruzivo rwegoridhe rakabatwa nemapurisa kana vanhu vakasungwa mushure mukuwanikwa vachichera kana kutengesa goridhe zvisiri pamutemo. Nhengo dzekomiti dzaudzawo vaPondo kuti dzange dzisingagutsikane nemashoko avo ekuti hapana kana mupurisa mumwe akambosungwa nenyaya dzekuba goridhe kubva kuvasungwa. Asi mushure mekubvunzurudzwa vazoudza sachigaro wekomiti yevaLove More Matuke kuti vachanoita tsvakiridzo uye vachatumira zvavanenge vawana kukomiti iyi munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nao dzedu dzemitambo, vachangosarudzwa semutedzeri wemutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaOmega Sibanda vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvekuedza kugadzirisa mamiriro enhabvu munyika ayo asina kumira zvakanaka pari zvino. Vasibanda ndivo vachange vachishanda navaCuthbert Dube avakasarudzwa kuti vatungamire sangano iri zvakare kwemakore mana musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera. Vasibanda vanoti sangano ravo riri kutarisira kusimbaradza nhabvu sezvo vave mubhodhi idzva iro rinokwanisa kufambisa zvinhu nemazvo. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navasibanda kuti tinzwe zvavari kuronga.
Vangataure zvavo kutaura kuti izvi, asi munhu kana avhotekwa hapana chaungataure, nekuti ivo vakaruza maelection. Hapana kana wana akataura kuti maelection akakanganisika. Munhu anotaura munhu ari kunze. Kana munhu achida kutaura nezvemaelection, ngaapindewo murese tizvione achiita zvemaelection, tione kuti iye kana achida kuchinja zvinhu kana kuti kuwedzera zvinhu. Akatanga kutaura ari kunze hazvifambi. Rangu ndebasa zvandapinda izvino izvi, zvandoda kutotanga naro ndichibatsira nevamwe vangu vandiinavo, nderekuti vanhu vebhora vese, vana vebhora ngavabatane. Hatingafungi zvakafanana panguva imwe chete, ende kuti ini nditi uyu wafunga zvakasiyana nezvangu ndakukuvenga hatizvide. Toda kuti vanhu kana vachitoropodza kana kuti vachitaura kuti izvi zvakashata, izvi zvakanaka, vanhu vataure vane chinangwa chekuti mutambo wedu wenhabvu uenderere mberi.
Tinoona kuti pari zvino iro sangano reZIFA rinoti iro harina mari. Pane zvamuchaunza here kuitira kuti sangano iri riwanikwe richizowanawo mari yekuitira kuti zvikwata zvakadai semaWarriors zviwanewo mari yekuita gadziriro mune mimwe mitambo yavo?
Zvakawanda zvatiri kuda kutoita. Tichatogara pasi nebhodhi yese tichitarisa vanhu vane mari dzavo dzinonzi dziri kuZIFA. Tonyatsokumbira CEO weZIFA anyore pasi kuti zvikwereti zvevanhu zviriko ndezvipi, imari. Totaura nevanhu ava kuti varume apa kune chikwereti chenyu, isu tachifunga kutogadzirisa takadai. Tikapedza ipapo tootanga kutsvaka masponsor kuti atibatsire apo nepapo. Muchaona kuti maunder 17, maunder 20 nemaunder 23 achatanga kuenda kunotamba navo.
Asika vamwe vanoti iro sangano reZIFA pari zvino harina kunyatsomira zvakanaka zvekuti rutsigiro kuti muzowanikwa muchiruwana zvingangoti netsei. Pane zvamuchaita here kuchenerura iro sangano reZIFA?
Tichatobatana nevanhu vese, totaura nevanhu vese, tosangana totaurana kuti varume iyi bhora redu. Tingasiyane hongu pakutaura kuti ini ndoda zvakadai ndakadai, asi pakutaura ipapo tinofanira kupedzisira tawirirana. Towirirana tichinyatsotaura nemagovernment ministers, tobatsira navo kuti tibude mumadhaka atiri aya. Zviri easy kana takabatana vadhuvere vaCuthbert kuti zvinhu zvedu zvifambe, asi tikatanga kunongedzana isu tiri pabhodhi ndo pazvichanetsa. But handifunge kuti bhodhi rakadai rine young stock bhodhi irori, vanhu vachona vanhu vafana vadiki vachaita basa, vachatoita basa nemazvo. Izvo ndotoudza mhuri yeZimbabwe kuti muchaona zviri kuyambera.
Mteedzeri wemutungamiri weZIFA vaOmega Sibanda vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuBulawayo. Vamwe vatsigiri venhabvu vanoti havasi kufara nekudzokera kwakaita vaDube pachigaro sezvo vakatadza kugadzirisa zvipingaidzo zviri muZIFA. VaDube vakakunda vaLeslie Gwindi, vaNigel Munyati navaTrevor David Carroll-Jewell, avo vakazokundwa muround of pasarudzo idzi. Mumwe muongorori wenhau dzenhabvu vamuzi wetu Hadebe vanoti nyange hazvo veruzhinji vamwe vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, zviri pachena kuti hapana chingasandurwe sezvo sarudzo dzakaitwa pachena uye dzichikokerwa neFIFA. Marvelous aitawo hurukuro navaHadebe kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kwavaDube nekuti vawana temu yeH2 kuti vange vari purezidendi weZIFA, saka zviri kwavari kuti vange vachigadzirisa kwavakatara. Uyezve zvinodhependa nekuti vamwe vacho vari kuexecutive ivo vanota kugadzirisa mutambo wenhafu here, iopportunity yokuti vange vachigadzirisa vese vanga vachitaza. Takatarisira kuti semunhu akati iye anotaura kuti angachicontesta maelections aya, takatarisira kuti ange aine zvinhu zvakanaka zvaachaita kuti anga achichinja mutambo wezvenhafu muno muZimbabwe.
Tombotarisa vari kugunun'una nekusarudzwa kwavaDube, zvii chaizvo zvavari kutaura kuti havasi kufadzwa nazvo nekusarudzwa kwaita vaDube kuti vatungamire sangano irori reZIFA kwemakore anoita iwo mana?
Vari kutaura kuti ivo vaDube vakashandisa mari kunge vange vachi convinca kuti macancellors ava ndo vanovhota kuti vange vachivavhotera, asi hakuna evidence inoratidza izvozvo. Saka kunogona kunge kuri kutaura kwevanhu. Iyezve maybe sevanhu vanhu vava kutaura at the wrong time, zvinhu zvaitofanira kuti zvinge zvichigadzira kusati kwasvika kumaelection. Iye zvino vakateedzera mastructures akabvumwa neFIFA, iyezve maelections aya anga achisupervisa neFIFA, saka anenge akutoindoswa neFIFA. Saka zvinotofanira kuitirwa ndezvekuti vanhu vange vachigamuchira iwo maelection results aya.
Avo vanga vari muongorori wenhau dzemitambo vamuzi wetu Adebe vachitaura vari Mbulawayo naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzekutsvaga utungamiri weZifa mukupera kwesvondo. Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk. Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mufona international access code yenyu panhamba dzinoti 1-202-617-2077. Sangano reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA rinoti makambani ose anochera zvicherwa haasi kuteedzera mitemo inoasungira kuremekedza kodzero dzevagari vemunharaunda dzavanoshandira. Izvi zvabuda pamusangano wezuva rimwe chete waitirwa kwaMutare. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Veronica Zano igweta rinoshanda nesangano reZela. Muzvare Zano vanoti nguva zhinji vemakambani mahombe vachishanda pamwe nehurumende vanotamisa vagari munzvimbo dzinenge dzawanikwa zviwanikwa zvinokosha pasina muripo inoenderana unopihwa mhuri dzinenge dzatamiswa. Vatiwo dzimwe nguva vanotamiswa ava upenyu hwavo hunobva hwashanduka zvakanyanya. Muzvare Zano vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti upenyu hwevanhu vanenge vatamiswa huvarerukire. Muzvare Zano vanoti kodzero dzevanhu vanenge vatamiswa hadzifanirwi kuchorwa, nekudaro hurumende inofanirwa kunyatsoongorora mafambisirwo anenge achiitwa nemakambani makuru pamwe nemadiki apo anenge achichera zviwanikwa kuitira kudzivirira kuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kukanganisa mamiriro enharaunda.
Communities are being put in a worse off position than they were before these mining operations. So this is a situation that we feel should be transformed, and business cannot continue as usual, whereby business needs to understand that they have obligations under the law to respect these human rights in their areas of operations.
Muzvare Zano vanoti kodzero dzevanhu dzinotyorwa nenzira dzakawanda kusanganisira kusapa miripo inoenderana nevagari, kusawanira vagari mabasa mumakambani aya uye kusvibisa nharaunda nenzizi. Musangano uyu wapindwa nevamiriri veZimbabwe Association of Small Scale Miners pamwe nevagari venzvimbo dziri kucherwa zviwanikwa. Mutungamiriri weZimbabwe Council of Small Scale Miners vaWellington Takavarasha vanotiwo hurumende inosungirwa kuremekedza mashandiro sezvo nguva zhinji vasingacherechedzwi mukubata kwavo. VaTakavarasha vanoti nekuda kwekuti hurumende inotarisira pasi vachiri vachiri kusimukira, zvavanoita hazvikosheswi sezvo vachishorwa nguva dzose. Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimirira vamutuso hwiwayo vanoti ishuviro yavo kuti makambani ose anoita mabasa munharaunda dzavari asungirwe nemutemo kuti abatsire mukusimudzira magariro nemararamiro evagari venzvimbo idzi. Musangano wanhasi wange une chinangwa chekuti pacherechedzwe kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzinocherwa zviwanikwa zvinokosha pamwe nekuchera zviwanikwa izvi zvine hungwaru. Vemakambani anochera zviwanikwa vange vakakokwa pamusangano wanhasi hapana vauya. Makambani ari kuchera zviwanikwa mudunhu reManicaland anosanganisira Mbada Diamonds, Anjin nemamwe. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Amoyo.
Sezo nguwa edi apera rigaiti mbotari samsure inao zvakare. Musangano weEuropean Union Africa Summit urikuenderera mberi nechitatu kunyange hazvo Zimbabwe yanga yamboedza kuudza dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzisaende. Makakatanwa muMDCT otsviriridza muboka revechidiki. MuZANU PF mukono yorwisana nenyaya dzemari nekurwira masimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Gandem.